zvinowanikwa zvinenge zvakudzipenda nemagadziriro avo kuti vanga vagadzirira sei season ichitanga. Ukatarisa Highlanders, maplayers avo akamboenda kustrike, saka zvinoreva kuti pakutanga pesizon apa vanga vasati vaita match fit. Iyezve Dynamos yanga ichitraya kuti inge ichitanga nemaplayers new one, maplayers avo vazhinji vakati vange vachisiya Dynamos. Saka sekuona kwangu ndikati kuchatora nguva kuti vafana veHighlanders vange vari match fit. Kuzotiyewo Dynamos iri kushandisa maplayers new one, saka zvichatorawo nguva kuti vange vachiita kuti vange vari redi kuti vange vachikompita nemamwe mateam atori strong muleague.
Asi nekutaura kunoita vatsigiri veDynamos neHighlanders, munoona here maBlanyo namadhinda vachikwanisa kuti vange vachigara kusvikwata izvi kwenguva yakareba?
Zvakudzipenda nekuti iwo zvikwata zviviri izvi zvinoda chii kupa mateams avo iye pamacoaches avo. Ukatarisa chikwata cheHighlanders chinogona kuti chinge chichipika nekuti maplayers vanawo, iyezve nhasi vachiirowa netriangle 1-0 pasecond half vatamba zvakanakisa, sanga vachitadza kugoisa. Asi pachikwata cheDynamos maplayers new one ndo panogona kuti pange pachinetsa. Sekuona kwangu ndinoona madhinda achikwanisa kutanga achigara ipapo kuHighlanders, asi maybe kuna Lloyd Chikoyi ndo kungaitawo problem. Toziva kuti vatsigiri veDynamos vanowanzoisa pressure kumacoaches, asi coach achazouya anenge aine basa huru, cause hakuna maplayers atikati tinonyatsowaziva kuti vanogona kuti vange vachichinja Dynamos.